Vachitaura nhasi Mangura pakushanya kwemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa mukuru mubazi rezveutano munyika vaGeorge Madzima vati Zimbabwe imwe yenyika gumi dziri pamusoro nekuda kwevanhu vakawanda vanorwara nezvirwere zvemagomarara. Vamadzima vati madzimai anodarika zviuru zviviri ari kufa pagore nechirwere chegomarara rechibereko.
Zimbabwe imwe yenyika 10 dzine yatinoti high burden yemakensa. Asi sezvo kensa tinonyanya kufamba nayo nokuti ndoi rinonyanya kuuraya vanhu vakawanda pagore muno muZimbabwe. Tinotarisa around 2000 madzimai ari kufa nenyaya yesevhal kensa. Asi prostate kensa yakakosha zvakare.
Vamadzima vati vanotenda kuti uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere chegomarara huchadzikira sezvo vezvematongerwo enyika vapindira mukurwisa zvirwere zvemagomarara.
Endi zvinotozikanwa kubva kumaresearch kuti you need, you know, the political leadership at the highest level kuti mamessage asvike kuvanhu. Saka isusu seministry of health basa redu riri kubva raita nyore chaizvo nokuti tawana commitment from the highest office yemuno munyika.
Vachitaura pachiitiko ichi amai Mnangagwa vatiwo vanzwa kuti muMhangura mune vanhu vakawandisa vari kurwara nezvirwere zvepabonde vakakurudzira vanhu kuti vanorapwa.
Asi tiri kuwana pachine huwandu hwezvinonzi maSTI zvirwere zviya zvinozokonzeresa zvakare kunyaya dzinoenda kuHIV. Ukaona waita inonzi siki ndofunga ndorwara ichi siki naye. Haikona kugara nesiki yako enda inotariswa siki iyoyo. Vanobva vakuudza Dr. Goshomi vari panapa pachipatara pavanokuudza kuti enda munotora wamakaita naye zvinhu zvacho.
Kunyange hazvo amai Mnangagwa vanga vafambira nyaya dzezveutano vasvikosangana nematambudziko ekushayikwa kwezvekudya uye kushomeka kwezvikoro zvepasi kana kuti primary.
Mhangura inei ndokekutanga kunzwa nyaya dzekuti chikafu chaita chishoma. Imi kuno muri varimi ndine matura anozara asi onai mamiriro akaita kunze kwedu pasi rose takakanganiswa neinonzi climate.
Chiremba mukuru wepachipatara cheMhangura icho chinotungamirirwa nekereke yeZimbabwe Christian Church Dr. Henry Goshim vabvuma kuti zvirwere zvepabonde zvakawandisa muMhangura.
Number two, is any mining population. Mafaga zakawanda mune lot of activity akadi with my mining institutions kukomboni upenyu mukomboni vanhu vanoita zvakawanda saka izvozvo zvinokontributawo nezvozvo.
Madzimai anodarika mazana maviri aongororwa chirwere chegomarara repamuromo wechibereko uye vamwe vapiwa mapiritsi ekuronga mhuri. Ndakamirira Studio 7 kuMhangura ndini Arthur Chigoriwa.